vajeva zimakumbe pamochete nemwana wavo vatinotenda vamira pamberi pedaro remajestate vamahlenkosi Ndlovu vachipomerwa mhosva yekurova vatsigiri vezanupf kunyange vachiti ndivo vakarohwa uye vakatanga kunomhanyara kumapurisa. Vaviri ava vanga vachimirirwa negweta rezimbabwe lawyers for human rights vamartin mureri vachitarira vati vadzoke musi wa28 mwedzi uno.
Vasungwa vari kuramba ivano chaivo. Tinotenda ndiye wakatorohwa naDeadly achimurovera kupfeka short kauti kabudura yeyero yaanoti ruvara rweTriple C. Saka mhosva yacho yakapinda mudare ikatanga kutongwa, saka iyi yakapfurikidzwa yakaendeswa mberi kauti yakaitwa postponed to 28 December for continuation of trial.
Vari kupomerwa mhosva yekutyora chikamu 89 chemutemo wecriminal law codification and reform act 10.23. Vajevha zimakumbe vati zviri kuvakashamadza kuti sei vari kumiswa pamberi pedare.
Izvozvo hatina mufaro pakutambira zvinhu zvakadaro, because kana ivo varivo vakatiita zvinhu ava kuti omeshera isu, asi vari kumiswa vakatirova kuita vakadai kune mutemo wemunyika. Tinoona kuti ikashama hamuna demokrasi yakakwana.
Izvi zvatsinirwawo nemutauriri webato reTriple C mumasvingo vaDirect Ramba, avo vakurudzira mapurisa kuti vaite basa ravo vasina kutarisa kuti munhu abuda mumba maani.
Mhirizhonga iri kuzomba ichikwedzera zvikurusa muno mumasvingo nekuda kwokuti zano yakupata zvekurevesa vari kuvhunduka vari kusha. Mobilizing yatiri kuita paground yakaipa uyezve mobilized people uye isu toda kurudzira mapurisa kuti enanga agona after correct application of the law vave impartial, vasaita zvokuti isinei takashungurudzwa tizvotosungwa.
Mapurisa anonzi akadaidza vatsigiri vezanupf vakaita mhirizhonga vakavanyorisa magwaro ekuyambira chete mawarned and caution statements ndokuvaregedza. Mutauriri wemapurisa masvingo inspector kuda kwacha Dehwa vanga vasingadairi nhare yavo. Apowo mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vati vanoda kubata vakuru vemapurisa masvingo kuti vatipe divi ravo.
I need to find out from officer commanding Masvingo province on what is obtaining on the ground before I respond.
Asi vanorwira kodzero dzevanhu vachiona nezvekufambisa kwemabasa mucitizens action in Southern Africa siasa vaashbod Madhidha vanoti zviri pachena kuti mapurisa ari kuita basa ravo akarerekera rimwe divi.
Izvi zvinotityisa kwazvo, zvinotikatyamadza, zvinoratidzawo kuti patiri kuenderera mberi mumwaka wesarudzo unouya gore rino tichasangana nemacases akadai so akawanda emhirizhonga dzematongerwo enyika uye kushandiswa kwematare mukugadzirisa nyaya dzenyika yararo.
Mwedzi wapera vatsigiri vebato reTriple C vanodarika gumi vakarohwa zvakaipitisa nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki vezanupf vanonzi vanozivikanwa asi havana kusungwa. Ndakamirira studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.